Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, chikumi 7, 2021. Makatirira kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoramba imwe nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 yeJohnson and Johnson ichiti hapana matura anotonhorera ekuichengetera. Nengo yeMDC Alliance vatungamirai madzokere ava vachangobva mukusunungurwa kubva kujeri rechikurubhi sezvo vakaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaponda mupurisa. Vanoti vakawana mudzimai wavo asipo pamba zvese nevana. Vanhu vakawanda munyika vochema Prophet TB Joshua vakashaya kuNigeria nemusi wemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri chibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland West neZuro. Zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevatanhatu kana kuti 1606. Vanhu makumi maviri nemumwe vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nemapfumbamwe zvine zana nemakumi masere nemapfumbamwe kana kuti 39,189. Vanhu makumi matatu vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana manomwe nemakumi maviri nevasere kana kuti 36,728. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 855. Zvichakadaro hurumende yaramba kutambira imwe nhomba yekudzivirira COVID-19 yeJohnson and Johnson iyo yaida kupiwa nedzimwe nyika dzekunze kuburikidza nemubatanidzwa weAfrican Union ichiti haina matura anotonhorera ekuchengetera mushonga uyu sezvinokurudzirwa nenyanzvi. Izvi zvinoteverawo mashoko kubva kuWorld Health Organization ekuti Zimbabwe neChad dzakarambawo kushandisa nhomba yeAstraZeneca. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mutsamba iri mumaoko yeStudio 7, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vakazivisa mukuru webhanga reAfrex Bank iro riri kutengera nyika dzemudunhu reAfrica vaHumphrey Nugo kuti nyika haina nzvimbo inotonhorera zvinodikanwa yekuchengetedzera nhomba idzi kana dzikauya. Vagwamatanga vaenderera mberi vachiti pamusoro pazvo nyika haina kugadzirira kurapa zvirwere zvinogona kubata vanenge vabayiwa nhomba iyi kana kuti maside effects. Studio 7 yaedza kutaura navagwamatanga nezvenyaya iyi asi vanzi vanga vari mumusangano. Tatumira mibvunzo kuna chipanga mazano chavo vaCosmas Mbambe pamwe nemukuru munyaya dzekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba asi vanga vasatiwo vapindura pataenda pamhepo. Ongororo yakaitwa panhomba yeJohnson and Johnson nenyika dziri kuishandisa inoratidza kuti inokonzera kugwamba kweropa mune vamwe vanhu. Mumiriri wechinhoi muparamende uye vari chiremba Dr. Peter Matarutse vanoti rudzi rwenhomba idzi dzinoda kuchengetedzwa panzvimbo inotonhora zvakanyanya idzo dzisingawanike munzvimbo dzakawanda munyika sezvo magetsi asingawanike nguva dzose.
Zvishuwa vane facility yokutambira asi kuzoti azo kubva ipapo andosvika kunzvimbo dziri kure hakuna facilities dziriko dzinovachengeta pamalevel ematembesi anodiwa mavhapfenzi vaya mazhinji nana Johnson Johnson nechi asinganyanyi kuda kufurizwa tokwanisa iwavana sinofarm achakapiwa tinokwanisa kuvadistributa because hadi tembesa dzepasi pasi
kuramba nhomba kwehurumende kunouya apo vanhu vakawanda vari kutadza kubayiwa nhomba zvichinzi iri kushayikwa hurumende inoti nhomba dziripo asi dzinongoda kubviswa kunzvimbo kwadzakawanda dzichiendeswa kusina kusvika pari zvino hurumende yakawana nhomba dzesinovac nesinofarm dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe ane makumi matatu nemashanu kana kuti 1,735,000 kubva kunyika yechina india nerussia gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa masvondo maviri apera kuti nyika iri kutarisira dzimwe nhomba zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 kubva kuchina mwedzi uno vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 yekutanga vave zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 687,321 vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matatu nemakumi masere zvine mazana manomwe ane makumi masere nezvitanhatu kana kuti 380,786 izvi zvinoreva kuti nhomba dzashandiswa munyika yose dzasvika pamiriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri nemakumi manomwe nesere kana kuti 1,020,078 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti 10,000,000 kana vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 WHO inoti Africa inoda nhomba mamiriyoni makumi maviri yeAstraZeneca mumavhiki matanhatu anotevera uye kuti vanhu gumi kubva muzana kuti vabayiwe panodiwa imwe nhomba mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200,000,000 kusvika muna Gunyana ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Imwe nengo MDC Alliance ichangobva mukuchenurwa nedare repamusoro-soro reSupreme Court pamhosva yekuponda mupurisa kuGlenview muna 2011 vatungamirai madzokere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti pavakadzoka kumba vakawana mudzimai nevana vavo vaenda zvinova zvinhu zviri kuvashungurudza zvikuru
My joy was so deep ndasvika kumba nekuti ndakasvikawo mudzimai kusina pamunoona kuti ndomakonsekwitisi macho ya ndofu kutichinche ari 8 months asi mzimai wangu anga akamira nini kwengo ya kareba ndichaida nana taida utombu ucha tatu njiri mchitatu wacho kwa soka jeleo adina ni mblema zangu minye kuchi semu nangajiru uchi diki kwa maka anuto upa kata muna nangajiru kufara umli pati angosiko kumba ya sifiko ni property yese ya kata ku kutiki zmeza natu kutendele tukuma mwine tukumate ya mjeri tawa Anzato kutangire ile vana wangu asante kwa soko wa kisha kuchipa wona. Sasa ndanda kata tuwa dijasko kumanchifara. Sinzuone ukama uchipeisha ukuja huu mchiru kutipa mwendi. West Africa soka nazo. Farzu za razi tika mandi nashi. Mwanano fienzo. Kwa sito ni itina. Kwa mbo mamira sakaida uchi. Sakaida mchiri diri yeneri kine. Kukula mchiri. Na abacho.
Ayo mashoko avama dzokere kwa torwe na uu. Vama dzokere vanga vachipika mujeri rechikurubi neimwe nengo yebato ravo valast mainge hama gweta ravo amai Beatrice Mutetwa avaishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza vatori nawo kuti painge paine umbo wekuti vamainge hama vainge vatori mukereke pakafa mupurisa uyu asi vakangosungwa zvakadaro amai Mutetwa vati mapurisa aingokumba vatsigiri vose veMDC asi vasingaferefete nyaya yacho vati zviri kuitika kumatare zvinoratidza kuti kwanyanya kuitwa zvematongerwo enyika nevamwe vatongi Studio 7 yakatumira mubvunzo kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi uye gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe asi vose vange vasati vapindura mubvunzo yedu asi tabatawo rimwe gweta ravamainge hama navamadzokere vachauswaramba tikatanga nekuvabvunza kuti vaviri ava vane urongwa here wekuendesa kumatare vanhu vakavapomera mhosva yavasina kupara
vaviri ava ndokungatotenderana kuti vakatadzirwa zvikuru and nokuda kwokutadzirwa kwavo vane kodzero yekutora matanho kuti vakwanise kuwana rubatsiro nekugadziriswa kwekurwadziwa kwavo saka asi zvazvinoita ndezvekuti pane twakawanda tunodonongodzwa nokutariswa tichitarisa pazvose zvakaitika zvakabva papi kuzosvika pazvasvika apa vakanyatsokanganisa chaivo ndevapi
zvii zvamunozenge moita kana mapedza kudorongodza sezvamuri kutaura
zvapenengurwa zvose izvozvizvo kwakuchizodecida kuti tichienda mberi taakuita sei vataakuvaakuendeswa kumatare ndevapi vanosara ndevapi zvese izvo zvinhu zvichiri kuongororwa asi chandogona kungokutaurira ndechekuti vakomana ava nyaya yavo haisi yekunyanyorwisa vaiita zvinhu izvi nyaya yavo huru ndeyekuti chakavakanganisira haizi nyaya yemaindividuals kuti nhengi nanhengi inyaya yesystem
sei muchidaro
system ndo inenge ichipesvedzera kuti zvinhu zvakadai zviitike saka vanoda kunyatsotarisa pamwongo pesystem pakonzeresa kuti tizosvika patasvika apa ndopanoda kugadziriswa saka kana vari kuenda kukoti vari kutarisa kuti panoda kuti panyatsorohwa nesando ndepapi kuti zvigadzirisike kwete kuti zvinakire ivo chete asi zvinakire neramangwana zvinakirewo vazhinji vari muzimbabwe
sei izvozvo zvakakosha
nokuti izvi zvinogona kuitika kune upi neupi zvake kwandiri kwauri hama neshamwari nyangwe vari kumbobhenefita izvozvi kubva kusystem yacho zvinogona kuzoitika kwavari saka nyaya ndeyekugadzirisa kuti zvionekwe kunzi kuitira mangwana kuti zvikazowirawo mumwe haapindane nezvapindana nevakomana ava saka ndo chikuru chichiri kutariswa iko zvino saka hapasati panyatsosvikwa pakumekwa decision yekuti taakuchiita sei vachiri kumbozorora vachiri kumboona mhuri dzavo vachiri kumbofunga nekutaura nemagweta nekuongorora kuti voita sei
gweta vachauswa ramba vanoshanda nezimbabwe lawyers for human rights vari parunare muHarare munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vazivisa padandemutande ravo retwitter kuti chirongwa chekupwanya midziyo yevanhu vanonzi vari kutengesera zvinhu panzvimbo dzisina kukodzera pedyo nemigwagwa chatanga nhasi vamangwana vati kwapwanywa ndekwaseke zengeza 3 ne5 uye pambudzi roundabout hurumende yanga yapa vanhu mazuva mana ekubvisa zvinhu zvavo panzvimbo idzi danho iri rashorwa nemunyori mukuru wesangano rinomirira vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa rezimbabwe chamber of informal economy association vawisbon malaya
kutaura chokwadi kunzwa mashoko akadaro achibuda vanotungamira malocal authority vecity of Harare nechitungwiza town council sekuona kwangu kwandiri seorganization kwatiri chinyadzi kuti tikuramba chidzokeredza kuzvinhu zvatiri kufungidzira kuti takapedza nezvazvo kare tikuona kunge zifi pane vamwe vanhu vari kuitora chidanho ichi vasinganzwisisi kuti nyika yedu yakamira sei nyika yedu kurarama nevanhu vanoita mabasa emaoko covid yakauya ikaputsira vanhu upenyu hwokurarama vanhu vari kushingaira kuti vararame kune zvinhu zvakakosha zvekufanira kuti city council yeHarare vecity of chitungwiza vakwanise kugadzirisa pane kumhanyisa kutandanisa vanhu vari kutorarama kuti upenyu hwavo hupfuure mberi vanhu ava vari kutengesa ava panofanira kuonekwa zvakawanda zviri kuitika
ndezvipi izvi
one vari kutoshanda two vari kutoita kuti mhuri dzavo dziwane chekudya three vari kutoita kuti vana vaende kuzvikoro four vari kutoita kuti vakwanise kubhadhara magetsi mitero yemvura zvinoita kuti kanzuru dzacho dzirambe dzichirarama
zviri kuitwa zvinorevei kwamuri tichitarisa mitemo iri kushandiswa nekuti zviri kunzika vari kutengesa vari kuchikora mutemo wemigwagwa weroad act
zviri kutoti uratidza kuti vari kuramba vachitsigira kurarama nemitemo yeupambe pfumi yaivapo tisati tava neindependence yairambidza vanhu vatema kushanda ndo mitemo yavari kuramba vachishandisa
izitiri nyika yakasungunuka asi tichatora chidano chekuedza kuenda kunokurukura nevanhu ava tionesane navo kuti zvavari kuita izvi handiyo nzira inotiumbira Zimbabwe yatinoda.
Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisbon Malaya vari parunare kuchitungwiza. Veruzhinji munyika vanoti vasuwiswa zvikuru nekushaya kwemutungamiri wesvondo yesinagogue Church of All Nations, Prophet T.B. Joshua, avo vakashaya nemugovera kuNigeria. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Svondo yesinagogue Church of All Nations kana kuti SCOAN yakazivisa nezuro nezvekushaya kwemutungamiri wesvondo ii Prophet Tomitope Balogun Joshua, avo vanga vachizivikanwa nekunzi Prophet T.B. Joshua. Veruzhinji muHarare vakaita samai Helen Muganiwa vanogara musha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProphet T.B. Joshua. Amai Muganiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua vachiti kufa murayiro waMwari.
Upenyu hwemunhu hunoitwa naMwari, saka munhu anofa kana nguva yake yakwana. Saka ndinongoti ndondo zvakaitika kwaari.
Gari wekuchitungwiza muzvare Nelia Zvandasara vanotiwo Prophet T.B. Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi vachiti mazuva ano kwazara maprofita enhema. Amai Zvandasara vati Prophet T.B. Joshua vaiva muprofita aipatsanangudzo dzezvinhu zvinoitika.
Hamu yedu haina kugadzikana. Takatarisana nemaprofita enhema mamwe ariko mazuva ano kaProphet T.B. Joshua nemaprofita vamwe aitera mumashure mavo havanga vari vechokwadi.
Mutungamiri wesvondo yeTehillan Christian Network Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwaProphet T.B. Joshua, ava vati vakararama upenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura.
Munhu akapuwa mukana wakanaka naMwari kutsika nyika yeZimbabwe. Saizvozvo tinochema pamwe chete nevana veSCOAN vatendi vesangano ravo tarasikirwa zvikuru nababa wezvitendero waiva nohunhu hwokuzvininipisa, waiva nohunhu womwoyo murefu tsitsi namabasa okubatsira vanhu.
Bishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProphet T.B. Joshua.
Chinhu chikurukuru chatinodzidza parufu urwo, chimwe chezvinhu T.B. Joshua aizikanwa nacho yanga iri nyaya yecharity.
Bishop Magaya vati yave nguva yekuti mumwe nomumwe azvigadzirire denga dzvene rake, vakakurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mumabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProphet T.B. Joshua.
Tinofanira kuisa kuvimba kwedu maningi ningi muna Jesu Kristu kupfuura dzimweni dzenguva kuvimba kwatinogona kuita nevanhu kana iwo maprofita vanonzi maprofita makuru ava. Paanobva pakati pedu munhu akaita saiyeye hazvishamisi dzimweni dzenguva kuti ushumiri hwake hunogona kuzosafamba mafambirazvo ahwaita nokuda kwokuti zvinhu zvakawanda zvazvakazendama paari.
Zvichakadai mufundisi wesvondo yeProphetic Healing and Deliverance Ministries Prophet Walter Magaya, avo vanoti vanga vachiona Prophet T.B. Joshua sababa vavo, vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProphet T.B. Joshua. Vamwe vatiwo varwadziwa nerufu urwu ndiProphet Hubert Angel vanotiwo vaimboshanda nemufi Prophet T.B. Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose avo vaitevera mharidzo dzavo pachivhitivhiti cheEmmanuel TV. Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa urongwa hwokuradzikwa kwavo munguva pfupi iri kutevera. Prophet T.B. Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi irutarisirwa kutaura matano aichatora mukurwisa kupinda kwevanhu munyika iyi zvisiri pamutemo uye kupinzwawo kwezvinodhaka. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kusangana nemutungamiri wenyika yeGuatemala vaAlejandro Giammattei uye amai Harris vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutungamiri weMexico vaAndreas Manuel Lopez Obrador mangwana. nyika mbiri idzi ndidzo dzine vanhu vakawandisa vanopotera muAmerica. Mapato anopikisa muSomaliland iyo yakazvipatsanura kubva kuSomalia anoti aumba mubatanidzwa wavapa simba rekuti vave neuwandu wakawanda mudare reparamende mushure mesarudzo dzichangopera. Somaliland yakazvipatsanura kubva kuSomalia makore makumi matatu adarika, asi haisati yave kucherechedzwa senyika yakazvimiririra nenyika dzepasi rino. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, vamwe vagari vemuHarare vari kukumbira hurumende kuti iwedzere nguva yechirongwa chekuti vanhu vabaiwe nhomba yekudzivirira chirwere chetyphoid, sezvo chirongwa ichi chisina kushambadzirwa zvakakwana muguta reHarare iro rine dambudziko guru rechirwere ichi. Utachiona wetyphoid unopa kuti munhu anzwe kupisa muviri, kuita manyoka uye kurutsa. Chirwere ichi chinokwanisa kutapuriranwa mumvura kana chikafu kana munhu asina kugeza maoko nemvura yakachena. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mai Juliana Musengi vaudza Studio 7 kuti vakamborwara netyphoid katatu kubva zvavakatamira kuHarare vachibva kuMashonaland Central.
Ini ndakarwara typhoid 3 times 8 years dzandagara muHarare. I didn't know kuti mvura yemuHarare inonwiwe patep. Mwana wangu akarwara typhoid akaita gore rese asingaende kuchikoro. Chirongwa ichi chaunzwa nehurumende, ndinochikurudzira.
Vamwe vabereki vari kunzi vari kuramba kubaisa vana nhomba nekushaya ruzivo. Sachigaro Women's Coalition Harare chapter amai Charity Mandishona vakurudzira vabereki kuti vabaise vana nhomba.
Ngende tinobaisa vana vedu vaccine ngasisatererai masocial media nekuti kudharapo vana vaifa zvokufa nemeasels. Pasi pakatanga kubaiwa vana vaccine yemeasels, hatina kuzombonzwa vana vakafa futi nemeasels.
Nyanzvi munyaya dzeutano inoshanda mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vati chirongwa chekubaya nhomba ichi chinosanganisirawo kubaiwa majekiseni kugomarara nezvimwe, uye vanoti chirongwa ichi chakatanga musi wa4 Chivabvu chikapera musi wa4 Chikumi.
Chirongwa ichi chakatanga musi wa24 May. Pane mateams ari kufamba muzvikoro nedzimwe dzakasiyana siyana chibaya vanhu mainjection vayo. Zvakakosha kuti tiendese vana vedu kunoitwa program iyi nenyaya yekuti tinoona chirwere chegomarara remwomwe wechibereko ndiwo number 1 cancer muwakadzi vanenge vatikurei. Saka tikaendesa vana vedu tine tichivadzivirira kuti mangwana vasazoite same problem.
Vatiwo vana vari kubayiwa majekiseni akaita sei?
Polio, vana vese vari kubayiwa. Ende vitamin A inobatsira kusimudzira utano hwevana, immune system yavo. Kana vana vakazorwara zvirwere zvakaitanga namizozi vanenge vakaprotektikawo zvakare.
Dr. Verivati vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa nhomba yeHPV yekudzivirira gomarara repamuromo wepachibereko. Mukuru mubazi rezvirwere zvekutapuriranwa paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vatiwo kuwandisa kwaita vanhu muHarare uye kushaikwa kwemvura yakachena ndiko kwave kupa kuti vanhu varware netyphoid.
Imba imwe inogara vanhu vaisingafanirwi kugara navo. Vanhu ndokutanga kurima. Vachirima mumatauni vakapedza atinoti mawetlands anobata mvura. Mvura iyayo zoriliswa muwater table nguva yokupitsa. Mvura zvino yatova problem yokuti kuichenesa hazvichakwanisiki.
Kubva muna 2010 chirwere chetyphoid chakatanga kupararira zvakanyanya muZimbabwe, uye muna 2018 bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zvina kana kuti 4,000 kusanganisira vana vakabatwa nechirwere
uye vanodarika zvikamu
makumi manomwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 73% vari muHarare. Rimwe dambudziko rangerave rekuti chirwere ichi chainge chisisadavire mimwe mishonga. mishonga. Asi iko zvino vana ava vari kubaiwa nhomba inonzi inoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere ichi chinonzi typhoid conjugate vaccine kana kuti TCV. Nhomba yeTCV iyi yakatanga kubaiwa munyika muna 2019. Paine chinangwa chekubaya nhomba vana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri kana kuti 6,2 million vana vari kubaiwa vari pakati pemwedzi mipfumba mwene makore gumi nemashanu. Asi chirongwa change chambomiswa sezvo hurumende yange yorwisa nechirwere cheCOVID-19. Hurumende iri kushanda nesangano repath kuti vanhu vawane nhomba iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munau dzemitambo, PSL yazivisa mashoko kuvatori venhau kuti svondo rino kune mitambo mitatu chete yechibuku Super Cup mugroup 1 sezvo muine zvikwata zvakawandisa kudarika mamwe magungano. Mitambo iriko inoti ZPC Kariba ne Capes United, Dynamos ne Harare City uye Herentals ne Yada. Asi pamitambo yakatambuka mukupera kwesvondo, chikwata chengezi Platinum chiri kuramba chichishura mare uye chave pedyo nekupinda mumakota finari emukombe uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata chemadamburo chave nemapoints mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu izvo zvavapinza pamusuo wemakota finari emukombe mukuru uyu. Chikwata charodho zvakama ichi chave kungoda point imwe chete kubva mumitambo yacho mitatu yasara kuti chiwane tikiti remakota finari kubva mugungano regroup 4. Ngezi yakunda mumitambo yayo yese mitatu yayatamba uyezve yasiya FC Platinum nemapoints matatu. Asi mushure mekutora mukombe weleague gore rapera, murairidzi weFC Platinum Nomen Mapeza anofunga kuti vanotora mukombe we Super Cup uyu.
Pakurima chako pane rimwe gore rota vanokohwa mugore havakohwi, saka ndinodaro kuti gore ndirangwa zvakanaka kune sitarisa kuona gore rakanaka.
Wawa ne triangle idzo dziri mugungano rimwe chetero dzose dzine point rimwe chete. Zvimwe zvikwata zvagara zviine mbiri zviri kutamba zvinodakadza makundano aya. Highlanders ne Chicken Inn dzadongorerawo makota finari umu mushure mekukunda mumitambo yadarika. Highlanders yakarova Blower City 1-0, Chicken Inn ndokudambura Blower Chiefs 2-0. Zvikwata izvi ndokupinda mapoints manomwe. Blower Chiefs ne Blower City dzese dzine point imwe chete mugungano regroup 2 iri. Asi Capes United ne Dynamos dzakaita mangange 1-1 ndokupa Harare City mukana wekudimbura utungamiri wadzo mugungano ravo. Harare City iyo yakarova Herentals 2-1 yave nemapoints matanhatu yakaenzana ne Capes United asi pasi peDynamos iyo ine mapoints masere. Mubati wehomwe weDynamos vaWebster Marechera vanoti vakatora mukombe uyu mari yakawanda yacho ichatambidzwa vatambi kuti vagovane.
Kana vahwina imari yevakomana imari yekuti ivo pachezvavo kana vahwina muwana tekutangira.
Mukuru wekumahofisi echikwata chimwe chetecho vaJonathan Mashingaidze vanoti imwe yemari yacho ichapa chikwata chavo pekutangira panotanga mitambo yeleague. Asi ichi chishuwiro chavo veDimbare panguva iyo Cranbourne Bullets iri kudawo mukombe uyu. Chikwata chinorairidzwa naNesbet Saruchera ichi chave pamusoro pegungano regroup 3 nepoint imwe chete pamusoro peBlack Rhinos neTenants idzo dzine mapoints mana. Cranbourne ine mapoints mashanu mushure mekuita mangange Toto neTenants nezuro. Black Rhinos yakarohwa 2-1 neManika Diamonds nemugovera. Mitambo yesvondo rino ichabuditsa pachena zvimwe zvezvikwata zvichapinda mumakota finari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa che Live Talk na 8 p.m. tirikutarisa nyaya yekupararira kwechirwere che COVID-19 uye kubaiwa kwenomba yekudzivirira kupararira kwacho. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere che COVID-19 kumashonaland West neZuro. Zimbabwe yoramba imwe nomba yekudzivirira chirwere che COVID-19 yeJohnson and Johnson ichiti hapana matura anotonhorera ekuichengetera. Nengo yeMDC Alliance vatungamira madzokere vachangobva mukusunungurwa kubva kujeri rechikurubhi sezvo vakaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaponda mupurisa. Vanoti vakawana mudzimai wavo nevana vasipo pamba zvinova zviri kuvashungurudza zvikuru. Vanhu vakawanda munyika vochema Prophet TB Joshua vakashaya kuNigeria nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.